chindotanga tamunozva ndekuti vamogen committee yakaenda pamedia center last year vakaita press conference vakatenderedzwa nevamwe vanhu vekumapato akasiyana vakatiwo vaakufoma inonzi United Movement for Democratic Change. Sazvinoreva ukadaro mubato remdc nemubumbiro remutemo zvinoreva kuti watozvidzinga wega mupato. Saka hakuna hearing inoitwa yekudzinga nekuti watozvidzinga wasarudza iye kuti unge uchienda uchibuda mubato. Ndochinzi kutanga tamunofanira kuziva. Saka tabva izvozvo tichienda kumaelections vakomiti maunge vatombobuda kuti mubato vachinojoina Chapman vachiita senator kumidrand. Saka takavatanga vasiya vakadaro vakomiti kuti hatisinei navo. Saka tichazofamba majoinizi vakomiti vakufamba vachizvidhikira wega kunze kwemutemo vaona kuti izvo maadventures avo esavari kuita hapana munhu ari kuvatora siriyas. Saka vakufamba vachisvibisa zita redu vachishandisa zita redu but hazvibvumidzwi. Vakomiti tinotovada patinoda vanhu nekuti hatisiki vanhu. Hakuna munhu vatinoenga. Tinongopa musangano kuti ukure asi zviri kunze kwemutemo kuti vakomisiyo president outside of congress. Saka tiri kuti vakomisiyo vanoda kudzoka mubato vanodzoka zvakanaka vanonyora tsamba yavo toitambira tatambira tsamba yavo toigarira pasi vakomisiyo vanopiwa nonzi provisional membership irimo mumdc constitution.
Vakomisiyo vari kutiwo zviri kuitwa navamonzora nebato remdc kana nevamwe mubato iroro zviri kuratidza kuti muri kushandiswa nevamwe vanhu kuti munge muchiparadza opposition. Munoti
havarambidzwa vakomiti kuti vafome political party yavo ine zita ravo yavanoda kuti vange vachitora vanhu vese vanofunga kuti vari kurasikwa nemdc hativarambidzisa. Chatirikuramba ndekuti vanoda kudzoka mupati vachipomera nekuti isu hatipeni kuvaopoza asi ivo vanenge vaaponi kuopoza isusu. Zvavataura zvese zvazvina kana umbowo ngavataure chinhu chimwe chete vanotaura kuti isu tiri kushandiswa.